Zvitevera kuramwa mabasa kwevatyairi vezvifambiso zveveruzhinji kwemazuva matatu uko kwakatanga nechipiri svondo rino, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa everuzhinji muBotswana vaEric Molale vakadzivisa nezuro manheru kuti mari dzekutakura veruzhinji dzakwira nezvikamu 15 kubva muzana kutanga nhasi. Rwendo rwairipirwa mapula matanhatu rwakubhadharirwa mapula manomwe, koto rwairipirwa mapula manomwe rwakuda mapula masere, uye kubva muHaburoni kuenda kuHarare kwakuda kuti munhu abhadhare mapula 440 kubva pamapula 440. Kuwedzerwa kwemari dzekutakura veruzhinji kunotevera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari nebazi rinoona nezvemhando dzemoto munyika iyi reBotswana Energy Regulatory Authority kana kuti BERA muchidimbu. Muzvare Laina Marufu, avo vanova mushandi wemumba muguta reHaburoni, vanoti kukwira kutsva uku kuri kuwedzera kuoma kweupenyu hwevanhu kunyanya vabva kure.
There are economic pressures anouya muupenyu hwavo because right now, like if you look at my salaries at Shikora, with that high inflation, obvati rent, inigechidiwa rende dzanobvatara kuti zviri kukwira okudzo rendi yake. But yet salary is just stagnant.
Chimwe chisangwa cheZimbabwe chinoraramawo nechamuka inyama amai Petronella Mufure vaudza Studio 7 parunare vari muHaburoni kuti vazhinji vacharovera muBotswana nokuda kwekudhura kwemabhazi.
Isusu semaZimbabweans vari muBotswana tinongoshingirira zvedu kuramba tichishanda, but hazvisi kutiitira zvakanaka nekuti hatina choice kuti tigare, hatikwanise kurarama.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muguta reHaburoni vaUbert Mutoko vanoti yasvika nguva yekuti vanhu vatsvage mabhindau kwavangaita padivi, koto vanoshanda vawedzere mironga yavanowana nayo mari.
Kune vanoshanda vaya zvine zvakanaka kuti apota achiitawo kabhizinesi kake pasaizi. Kune vanoita mabhizinesi ngavaronge kuti bhizinesi rake rikure kuita kuti akwanise kuisa masystems in place so that sekukura kunenge kuchiitawo bhizinesi rake, kunyange zvinhu zvichioma bhizinesi rake rinenge riine nzira yekukwanisa kuramba achimuraramira.
Vaenderera mberi vachiti pfungwa yekudzoka kumusha ipfungwa yakanaka kwazvo, asi inoda munhu aita urongo hwakadzamawo kuti anosvika achitangira papi.
Pamwe pacho zvinhu zvinonga kukuomera zvakanyanya nekuti iwe unenge wajaira, unenge wajaira kugara muBotswana, pamwe wajaira kugara kuFrancistown, Mahuni kana yeHaburoni kana ngekupi.
Vazhinji vakatiza mamiriro ezveupfumi munyika aya vane makora remanyama amire nerongo, vachiti vari kutsvaga mafuro manyoro munyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia, Namibia nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.